Shuwa makore 39 tabva muudzanyiri hwokutongwa nevamwe vedzimwe nyika muudzanyiri hwavaBritish ichokwadi takabva koko asi matatadza kubuda zvachose kusunguko kubva muurombo zvaramba izvo kune tumhaswa tinobva ipapapa pekuti vanenge vachitonga vari kunyatsoziva kuti uko kune vanhu uko hakuna kugutsikanwa uko ivovo tishishita manje nekutonga kuya kwedemo matimi hurumende itsva haisi itsva yakangoisa rimwe diri vaona kuti uyu mutana uyu waakuzotikanganisira matungamiriro atanga tichida kunyanya papa paakati tiri kushayiwa 15 billion vakaona kuti vanhu vachabvunzisa kuti ko inogoita kwa 15 billion isei isi tine mapurisa isi tine CIO isi tine masoja vakakomberedza chiyadzwa dambudziko raakune zai zvinei zvivajonga ndere mabureaucratic capitalist kureva kuti vanhu vari kuwana upfumi kubva mukustripa maassets enyika kutora upfumi hwenyika vachiita ivo hwavo ndopane dambudziko apo
saka tingati here hapana musiyano pane zvakanga zviripo muhurumende yavarobert mugabe
musiyano watovapa wakakura yavarobert mugabe zvaiita kudhara uya aiti akaona kuti ukwati akuenda kuenge kumawere aibva angokarira kuti atimukwidze mapuraiziwa yayo ndiani musiyano manje uripo ndokuti kwava vari pava vapedza zviriti zvokuti dhizi rakatiita $33 ramutiri $37 kuti zvino vachagozofamba vangani asi vamwe vanhu vagoenda kunovata hope dzeumambo hwepano pasi saka tiri kutsvaga freedom from poverty kuti ngapasakwe nzira nokukurumidza ndive zvani kuti anonzi madictatorship ari benevolent nokuti madictata anenge ari madictata u asi kuekonomi kukunenge kuchivakika zvakava zvakaita kunana south korea zvaziya haikona izvekuti you set up acabal yedictatorship yokuti mimi anoti prepare to listen mentality yakadyarwa 1980 kuti hatiri kuita maelections takabatana nehambi yedu vezapa tiri kurwa navo
tingati here bato rezano pf riripo iye zvino richiri bato ramungati richiri kuteera maideals kana kuti zvamaiteera munguva yehondo yechimurenga kana kuti pane zvashanduka
far from it kutobva kure chaiko chaiko ini ndingatoti zvatova opposite pane zvatakanga tichifungira regaindi kupei mufananidzo karyoke kuti kune nzira dzamasoja kuti masoja munofanira kunge muine humility masoja erusunguko ndo iyo yatingati nuclear the national army asi kuti musoja agoita chivindi chokutora AK yakasunungura nyika kupfuura munhu ari kumhanya nokumusana kuti ko zvakazochinja papiko izvi asi pakaitwa zita rekunzi Zimbabwe national army dai zvakazi Zimbabwe people's army county people's defense force zvingadei zvakachinja mafungiro apo izvino doctrine yako manje yadoctrine yerepression yadoctrine yefascism yekuti musoja anoita trigger hepi kusanyara kusatya kuchengetedza upenyu hwavanhu pane kuti unge uchidzivirira vanhu ndowakuenda kuenda kunopfuura vanhu ndopandiri kuti zvakamonyororwa zvatova opposite
zuva rekucherechedza independence kana kuzvitonga kuzere kunoitwa mhemberero imi muri kutarisirwa kunge muchiendawo here kumhemberero idzi
pandiri papo pandiri ndingakunge ndine vairi kana ndine shamwari yangu kana nge ndine mudzimai wangu ndinorangarira chose nekuti chero patiri hazvingorevi chete kuti munhu wese ngaaende kustadium ipo pavari ipapo apo vanhu vanoisa mundangariro dzavo iko kumawadzi chaiko chaiko kuna vanhu vokune vanhu ndokune macerebration chaiwo iyo gleya yekuenda kumastadium yayi kungoenda kunoumba makauti paya paya kunoumba makauti chaiko 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 hatifarire independence tiri kwatiri